Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 27, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda voenda kumabasa kunyangwe vanga vati vari kuzotanga kurangwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzemihoro. Biri rekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga riri kushorwa neUnited Nations nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze roendeswa kudare reparamende. Studio 7 yotarisa nezvedambudziko revanhu vakarumwa nemapere kumasvingo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Biri rekuvandudza mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill rave kuongororwa nekomiti yeparamende yezvemutemo yeparliamentary legal committee kuti haripokane nebumbiro remutemo here mushure mekunge gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vavandudza biri iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza bhiri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achahidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita bhiri iri vachiti ravewo kuburisa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas, Valizwe Jamela, ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminister pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika, asi zvekare rinongosara risina pane zvimwe zvatizvisingagutsikani kuti zvitsanangurwe zvinongosara zvisinganzwisisiki. Kisomuenzaniso hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanyochinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minista zvinhu zvizhinji zvavaisa vatombotibata tisina kutombotarisira zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minista kana rejezera asavandise zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiro asina kunyatsa kutariswa nekusainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana bhiri iri rikapasa sezvariri vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukanazve wekuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasasaine bill iri sezvakamboitwa naMugabe, asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bill iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndiri saini. Saka mukana iwoyo waita mushoma. Zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yaMnangagwa yakutoitira vagari venyika ne suwe massive society ne ma trade union ne ma church kupfuura zvanga zvakaitwa namugadzi
vachinyora mupepa nauri Sunday Mail masvondo adarika vamunangagwa vakati vari kuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaprosper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri
hazvisi zvinhu zvakanaka takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi tinotarisira kuti utongi hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kumaorganizations dzakadaro kuti zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu zvichifamba tichishanda mune zvakanaka
asi vanokokera nhengo dzezanu PF National Assembly vapupurai togare pi vachiti vanoritambira
dambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iwoyo nokuti haunei nawo uye haukubati
vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vehurumende vakawanda nhasi vanga vari kumabasa munyika yose kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranga raita kurudziro yekuti varamwe mabasa nhasi nemangwana vachitsutsumwa nemari shoma yavanoti vari kutambiriswa. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare yaratidza kuti mahofisi ehurumende mapazi akasiyana-siyana, zvikoro pamwe nezvipatara zvanga zvizere vashandi zvisinei nekurudziro yakaitwa nesangano reZikops 2 yekuti vasaende kumabasa kwemazuva maviri kutanga nhasi. Mune mamwe maguta akaita seBulawayo, Chinoi, Gweru, Mutare neMasvingo zvinonziwo zvange zviri zvimwe chetezvo kunyange hazvo vamwe vashandi vashomanana vasina kuenda kumabasa. Mutauriri webazi rezvedzidzo vachaungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vange vari muzvikoro.
Tinonzwa manyukunyuku kune kuuya kwaita varayiridzi muzvikoro zuva ranhasi vachiratidza kusaterera vanovatungamira vamwe vanovati vasauye kubasa. Zviri kuratidza izvo kuti varayiridzi vedu vane chido chekuti ivo vape dzidzo yemhando yepamusoro-soro muzvikoro zvedu zvose.
Asi murongi womisangano musangano reZikops 2 vachausi chinosengwa vatiwo vafamba muzvikoro zvakawanda vakaona kuti varayiridzi vane chitsama havana kuenda kumabasa.
Zvikoro zvatafamba so far zviri kuratidza kuti a number of teachers havana kuuya kubasa musiwana nhasi vaterera.
Asi vatenda kuti vashandi vazhinji vaenda kumabasa vachipomera vazhinji vevaenda kubasa ava mhosva yekuita zveuori munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vawane chehuviri sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira pakuraramisa mhuri dzavo.
Mweya wadyarwa nehurumende muvashandi vayo wekuti vanotambira mari dzisingakwani uchanetsa nyangwe zvikazonzi hurumende yazokwanisa kubhadhara vashandi. Magovernment services achanetsa kuti vanhu vangomaona for free nokuti vashandi vehurumende regardless kuti vachazowana mari. Nyaya yemweya wouori wekuti munhu andongoenda kubasa kuti ndopandiri kutongofumbudzi inongofuriro painenge yakasungirirwa uchanetsa kupedza. Hurumende dai yanga yakasika kugadzira zvimo zvevashandi vayo kuti pamwe zvingada kuderedza uori uri imomo muhurumende.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati vashandi vehurumende vanofanira kutambiriswa nemari yekuAmerica uye hurumende haifaniri kungobvisira vashandi mari pasina tsanangudzo dzakakwana.
Mari ngadzidzoriri padzadziri tobva 2018 vasati asvika varayiridzi vaitambira mari inoita iyo US$540. Chimwe zvekare ndechekuti kune madeductions asingazikamwi kuti akauya sei atinongoona ava pamapayslip zvikuru sei avarayiridzi. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti madeductions aya amiswe uye vakatorerwa mari vadzorere. Kana pane vanenge vachinzi vakakanganisa chiripo ndechekuti vanoda makuhearing. Poita determination, then after determination poita penalty.
Studio 7 yabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vafara zvikuru kuti vashandi vaenda kumabasa.
nyaya ye massive servants inyaya yatinofanira kuti tirambe tiri pa negotiation table navo ndizvo zvandakavaudza kuswa ndakasangana navo vari ma unions ese akabatata tichasangana navo zvakare muchinguva chidiki diki chinotevera saka dai vabva zvavo panyaya iyoyo yekuita mastay away yekuita mastrike taenda pakunge tichitaurirana nekuti ndo zvatagara tichiita
nekune rumwe rutivi vashandi vehurumende vanotiwo hapana chiri kubuda kunaurirano dzavari kuita kunational joint negotiating council uye vanoti kana vapedza urongwa hwavo hwekuramwa mabasa kwemazuva maviri huchapera mangwana vachazokanda mapadza pasi zvachose muna gunyana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Mumwe mukuru wemapurisa Assistant Commissioner T Mushoriwa vanonzi vari kuboka reCID vanyora tsamba iri mumaoko eStudio 7 kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vachiti vatanga kuferefeta nhengwe zano PF vaAbuton Mushayanyika vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri vezano PF paRampopo Hills kumberengwa uye vari pa video iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vakatumira tsamba nezuro kumapurisa kuNational Peace and Reconciliation Commission kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri vezEC neveNPRC asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mifunzo yatavatumira. Asi mapurisa mutsamba yavo avimbisa amai Mutetwa kuti achavaudza matano avanenge vatora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Tsamba iyi tinoigamuchira ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu atibetsere nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen ezimbabwe nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika nyika ino ndeyetu tese vezanu vanofanira kuziva izvozvo kuti TCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu and they cannot wish us away saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe
nechikonzero cheiva Siziva
nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achitretena life of our president and hezvetete anaye kumatare manje anenge asina vanhu vese vaanga achinavo vachiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership ndo problem yezanu ndo quality leadership yatiri kuwana from zanu vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika kwete kuswera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu politics is about exchange of ideas zvinoda kuti ava nemazano ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nano yekuti vatungamire ndo zvinotarisirwa kwete kuswera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu kana une maideas ako huya kumberi umapresente But zanu yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvundwa kuti TCC yatekeshera kumanyika yanguva yellow kwese kwese saka ndonyaya dzatiri kufambira and tabva kumatare ikokoko tiri kutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndekumapurisa yatinoti citizen arrest
nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare izvi vasiziva
tingaregi munhu achiita imbombengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu because life is sacrosanct hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira let us differ with tolerance let us differ with dignity ndo zvatinotarisira
mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 vamwe vagari vekuzaka mudunhu remasvingo vari kutyira upenyu hwevana vavo avo vavaiwo kuperekedza kuzvikoro sezvo nzvimbo yavo yarura mapere ayo anonzi ari kuuraya zvipfuwo pamwe nekuruma vanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunhuhwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete svondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishe bota vanoti varwativenga Maroi varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo general hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimothy Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yesu vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew hospital vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Tine tarisiro yekuti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzorovati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini rokwamachinde kana kuti kwakanhope kuchipanza kana kuti pacherechere mapere arura zvachose zvokuti tina rugare. Takaganhurana nachisibota pane Rwizi runonzi Mushavhuku anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vakutorumwa ende kakutosvira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vakutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dziri mumbotevera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunhuhwa vaedward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Zvaka tisingatimapere arura zvisingatombobviri takutova upenyu hwedu hwatovapa zvisingatomboiti tikutotya ivhen vana vedu vachibva kuzvikoro nekuti ari kuonekwa ivhen masikati.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe Nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvoo National Park. Vagari ava vakaita savaland momupindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikara izvi zvava kurarama pamwe nesu.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisauraye vanhu nezvipfuwo kuzaka nemwenezi. Mutauriri webazi iri vatinachefarawo vati
tichiripo hatizozive kuti akawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka refauna and flora Zimbabwe kana kuti Farflow Zim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadza kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Zimpax yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya vachidziisa kumadokere kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimpax inotiwo vanhu makumi mana vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuedza kumisa vanhu kuenda kune dzimwe nyika dziri kumiddle east dzakaita seOman neKuwait uko vari kunyeperwa kuti kune mabasa ane mari zhinji asi vachizoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo, madzimai akawanda munyika anonzi achiri kuenda kunyika idzi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsa gwaro rekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti trafficking in persons report mwedzi uno richiti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kumisa dambudziko iri zvinosanganisira kudzika mitemo inoranga vanoita izvi nekupa zvikwanisiro kune vanoda kurwisa dambudziko iri. Asi vachipindura gweta mubazi rezvemukati menyika amai Priska Madzivirire vakati hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kumisa dambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Zvakati koshera kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanyanya pamaradio pazvivhitivhiti uye zvakare nepamaterevhizhini apa vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nyedze kuenda kunyika dzakaita sana Oman vachinzi kune mabasa asiko, nekuti kana vachinge vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi, kuita mabasa ekuvatiswa nevarume vasingina abhadhara zvakare vachingunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapwa vari munyika dzakaita sana Oman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti gone kunosimuka nezwi rimwe chete titaure pamwe chete tigone kunobatsira vana kana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kudziro dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchavapa yambutso nepfundiso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kudziro dzavo?
Tinokurudzira bazi agriculture kuti tigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwavari kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese izvi zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha. Pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisira Burna Boy, Tems naFills. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzavanopiwa nevanhu pose pavanoburitsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi havacharwari neCOVID-19 mushure mekunge vavhenekwa navana chiremba vavo nhasi. Asi vati havo vachaenderera mberi kwemazuva mashanu vachigara pavo voga. Biden vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechina svondo rapera. Gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov nhasi vashora nyika dzekumavirira vari muEthiopia apo vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika ina dzemuAfrica. Russia iri kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zhinji dzacho dzakaramba kushoropodza nyika iyi nekuda kupamba Ukraine. Rwendo rwavo rwauya paAmerica yati ichabatsira Ethiopia nemari yechidimbu chebhiriyoni yemadhora kurwisa nzara munyika iyi. Valavrov varamba zviri kutaurwa nenyika dzekumavirira kuti nyika yavo iri kukonzera nzara pasi rose nekurambidza Ukraine kutengesa zvirimwa zvayo.
Pretoria ndine saloon yandakavhura inoti Golden Hour Saloon. Matinotengesa imo mabrazilege, madouble drone nemaperuvian hair. Saka tinotenga vhudziroro togadzira mawiki. Tagadzira mawiki tine vatsikana vanondibetsera. I think vanongwana kuita 5. Vamwe ndevanosona, vamwewo ndevanoruka, vamwewo ndevanozopisa-pisa mawiki tichimagadzira. Then tozomaisa papeji yedu yeFacebook.
Saka mawiki iyo yamune muchitengesa mari wiki imwe chete.
Zvinodipenda kuti wiki yacho yakaita sei. Tine lowest price yatinotengesa mawiki inoita 550.
Chii chakaita kuti musvike pakutora danho irori?
Tikaona kuti vakadzi mazuva ano zvatinoda, tinofarira kugadzira musoro. Tinofarira kuchinja mahairstyle emusoro ende vanhu mazuva ano vakuda vhudzi original. Nekuti unogara naro makore unaro ende vanhu vazhinji vachafariri zvekuru pamusoro vakungofarira kupfeka mawiki. Saka ndozvatakasvika pachitanda chekuti ngatidini ngatigadzire mabrazilani oawo ekuti unogara naye makore unayo unokwanisa kuti uibriche, unokwanisa kungoichinja, unokwanisa kuitela zvese zvaunoda kukwanisa kuita nayo nekustaila even malace front.
Zvinhu zvamaiita muri kuZimbabwe here kana kuti makazodzidzira mamwe muSouth Africa?
Takatanga ndichiita kuZimbabwe. But kuZimbabwe taingoita zvekungoruka ari mabraids nezvimwe isi. Pandakazouya kunoku ndopandakatanga kuita zvese mabraids nemawisi. Saka brand rangu charakanakira futi kabhozi ndinohodha mawiki acho kuChina. Handimatengi munomu emunomu acho mamwe acho anenge asingaiti. Saka ndinotohodha kuChina then tomamirira obva azosvika ndopatinozomaprocesa tichimagadzira tomatenga ari mabandos kuChina then tichitozomagadzira obva aita mawiki.
Zviri kutambirwa sei nemakastoma yanyu uye makastoma yanyu nevanhu vekuZimbabwe chete here kana kuti maane makastoma vakangosiyana-siyana muSouth Africa imomo?
Ndakutengesa kweso makastoma vari kufara zvisingaiti bhozi. Vamwe vacho vanoprefera kuya kusaluni kani panika vazhinji vanogara muPretoria kana kuti muGauteng. Then tine maclients akawanda amwe acho ndeye kunana Eastern Cape, Cape Town. Kwakangosiyana smatima naese yenyika muno muSouth Africa tinosupply.
Tinoona kuti basa ramuri kuita muSouth Africa iri nderimwe remabasa ari kunyunyutwa nawo nezvizvarwa zveSouth Africa zvichiti vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa. Vari kuzvitambirawo sei izvi?
Zvandingangotaura maererano nekuti vari kuzvitambira sei handingazivi hangu because kazhinji kacho vanhu vemunomu zvemusoro kazhinji kacho havazvifariri kuzviita. Kazhinji kacho vanotoprefera kutenga maweeks kune vanhu vekunze. Ndisingazivi hangu kuti why but vanoprefera kutenga maweeks kune vanhu vekunze.
Totarisawo zvamuri kuitawo zvimwe zvekubatsirawo madzimai. Mune vamuri kubatsirawo here kungava kudzidziswawo vasiri vashandi venyu kuvadzidzisawo mabasa iwayo?
Tine vanhu vakawanda vamwe vatinodzidzisa.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Zvandingakurudzira hangu kune vanhu vakateerera vakanditeerera mabasa emaoko. Ndinokurudzira kuti vatiite mabasa emaoko. Zvakafanana chero ini ndikanzi ndazobuda muno muSouth Africa ndaenda kuZimbabwe kana kuti ndaenda kumwe kune imwewo nyika. Basa rangu riri maoko zvandichangobva nazvo ndinongoenda nazvo ionaina kune imwe nyika ndongosvika ndichingovhura kuti saloon. Saka at least ukaanatso kugonawo chimwe chinhu chemaoko chero kwauchaenda uchangoenda uchingoita izvozvo.
Vanga vari amai Tavita Dliwa vechikerema vanove muridzi wechitoro chinoruka misoro pamwe nekutengesa zvinodiwa mukugadzirwa kwemisoro cheGolden Hour Saloon chiri mukati meguta rePretoria muSouth Africa. Taita navo muhurukuro yatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheDiaspora Forum na 8 PM apo tiri kuita hurukuro nezvisarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvekuratidzira kwevashandi vehurumende uye inyaya yekukurudzirwa yekuwandudzwa kwemutemo yekuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda vanoenda kumabasa kunyange vanga vati vari kurangwa mabasa nhasi namangwana vachinyunyuta nemari yemihoro yavari kutambira. Mapero orura kumasvingo achiruma vanhu nekuuraya zvipfuwo zvenguva ino.
Tabatashuka kumagumo yichirongwa chedu cha nasi. Kana mchila ututumira samba mbocha zitumire ku studio7@voanews.com. Anuko unikaini mufaro, njini wenyu, jongaka ndemi iri, ndiri mu Washington DC, ndukusemi na ntungamili nkomo.